Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKaine Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi, saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillis Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015.
Yekuti vadzamara vakapambwa vakaendeswa kupi yavapapi kana vasina kuwanikwa nekupfuura kwenguva yakareba, vauye vataure kuti mhuri yavadzamara iwane machira ingatatika yavo yokuvidza vadzamara. Saka minista havana kuzviita. Vangazviita here nhasi kuti vaudze nyika ino nyaya yavadzamara kuti yavapapi? Asi vose voda kuziva kuti vadzamara nyaya yavo yakapera chii, nokuti ikodzero dzomunhu weZimbabwe kuprotekwa nomutemo weZimbabwe.
Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe, uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi. Dare repamusorosoro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekudzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaParton Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvitevera mutongo uyu, uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa, gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi, asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura Itai Dzamara Trust, rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaParton Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo, uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neItai Dzamara Trust. Zvichakadai, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. VaParadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachaatorerwa. Mune imwe nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kuziya bhiri reMaintenance of Peace and Order dzichiti dzinoda kutanga dzaona zvakashandurwa pabhiri iri mushure mokunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee yati bhiri iri rinotyora bumbiro remitemo yenyika. Vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC, uye gurukota rezvemukati menyika vaKaine Matema vachiti vachauya nebhiri rine zvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.